kuongo cha kudama sepaedu kukot kikinyo yutane zinu zinenge zina chobu tanga ndecho kuti wamugabe vakati voter registration ya kuitika wakaisa proclamation pasati pane masevers inowa mamishini panochengeterwa information iyoyo. Number two, pasinazve mishini yacho anotora mafingerprints ewanhu anoti mabiometric voter registration keys kunodiwa 3000 asi kune 400 cheke akauya kuzoita zvetraining chete. Chechitatu ndechokuti nzvimbo dzekurojitira kuvhota hadzisati dzavapo. Chechina ndechokuti vamugabe vari kuti zvinotanga mangwana 14 September zvichipera 15 January. Zvavanoreva ndezvokuti mwana anoita 18 after musi wa 15 January haachavhota. Izvozvo zviri wrong. Plus zvakare vanhu vedu havasati vaane zvitupa vanhu vachiri kubhadhariswa mari dzakawanda sei kuti vatore zvitupa. Saka taendesa kumatare kuti zvinhu izvi zvakafanana nekuita gorilla warfare kana kufuta vamwe panyaya dzesarudzo.
Saka nyaya iyi maikwirira kumatare api?
Takwira kudare rehigh court. Dare rehigh court rinotarisa kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvakare atiti maconstitutional cases. Rine simba zvakare rekupidigura zvinhu zvisiri pamutemo zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika. Saka vamugabe vaita zvisiri pamutemo nekudeclare madeath vachinyatsoziva havo kuti hapana chiri kuitika.
Saka munotarisira kuti nyaya inonzi kwariini?
Taitishite chimbi chimbi inogona kunzwika manhu anhasi zvinobvumirwa kuti high court inogona kusita at night. Saka inogona kunzwika nhasi kana kuti mangwana makuseni.
Kwaivo vamakwirira kudare ava mavasvitsawo here magwaro ekumatare?
Mapepa ari kuenda kwavari ari kuenda namessenger of court kana kuti deputy sheriff. Sekuzwa kwamunoita kavamugabe vanogara mudzimba dzine dzakarorerwa mbambo dziya dziya. Saka tinoendesa nechikonzi chedare. Saka chikonzi chedare chichavapa nekuti ichocho chinosvika pese. Asi tambokurukura nevamwewo vanoziva nezvemitemo kusanganisirawo vamwe vari muzano kiyasi vari kubvumirana nesu kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika zvanga zvisiri pamutemo. Zeti pachayo inotozviziva kuti iyo haisi redi kuti iite voter registration kusvikira muna October. Saka iwo kutiona kuti vari kumhanyira chini hatinyatsa kutozvinzwisisa.